Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro mbudzi 27 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa atanga zvakare kuita basa ravo rekuchengetedza mutemo asi achibatsirwa nemasoja zvikuru sei muguta reHarare. Mutungamiri weMDC vamogenitsvangirai vanoti bato ravo harina urongwa hwekupinda muhurumende yemubatanidzwa kana mudare remakurukota remutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Mumiriri weAmerica muZimbabwe Ambassador Harry Thomas Jr. vanoti Zimbabwe ine mukana wakakura wekufambira mberi zvakanaka mushure mokunge vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vabviswa pachigaro nemauto. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMDC vamogenitsvangirai vanoti bato ravo harina urongwa hwekupinda muhurumende yemubatanidzwa kana mudare remakurukota remutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Vatsvangirai vanoti kungava kurovera hoko padehwe retsindi kupinda muhurumende yemubatanidzwa kwangosara mwedzi misere nyika yatarisana nesarudzo. Blessing Zulu Studio 7 abata vatsvangirai akatanga nekuvabvunza kuti vainge vakatarisirawo here kuti vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vaizobviswa pachigaro nemauto ayo aivatsigira kwemakore akawanda.
Mauto ndovaimbotsigira vakazoonawo kuti hano mukuru yasvika nguva yekutaenda muzuva tatsingafungiri zvingaitika izvi.
Asi munoonawo sei mashoko akataurwawo navaMnangagwa pavakatoraivo mhiko yekuti vange vachitungamira nyika?
Vakatozoita mukuru uchitaura nhoroondo yaunoda kuti uteedze ndo mashoko anotaurwa iwayo ekuti ndichaita zvakati toda kuti zvakati zviiti ndoda zvakati zviiti iri important ndechekuti ngatiregei haingotaura nomuromo chete ichateedza zvese zvavakataura tichiona kuti vari kuzviita ndovasa vatichada kupinda.
Imi sebato reMDC ndezvipi zvamuroda kuti zviitwe sarudzo dzisati dzaitwa?
Saka pane madhimandi atakagara tataura. One, nyaya yekuti iyo zepi yacho ine vanhu vanoseenza muzepi vamilitary background. Saka tinongoona sekungoti themilitary army zepi. Toda kuona kuti masoja basa ravo kavari pamaelection basa ravo ndeova vesecurity establishment. Toda kuona kuti vanhu havachinzirwi here kumarova kana vafungwachinzirwetora picture chazoona kuti vavhotera pasi hakuti kuchinzirawo hereko. Toda kuona kuti madzishe emadzimamba vatorawo position yekuti da kuti munhu wese asungunukwe kunorejista kunovhota. So ndozvinhu zvatinenge takatarisira zvakawanda zvanhu vanotozvidzira kuti MDC ine position maererano nokuti election kuti igozo kuti yakasungunuka inenge yakaita.
Mati mambo otaura navo here vaMnangagwa nezvezvimwe zvamuri kudawo kuti zvinge zvichigadziriswa?
Tisati. Asi hanokwamba kwenguva tichataurirana hedu kana vasingadi zvakangonaka. Ko handiti maelections ariko 8 months tozongosangana kumaelections but zvine zvakanaka kuti vataurirana ndira kuti tinge tichifamba pamwechete kuri nguva yavinji.
Totarisawo pakuumba dare remakurukota vamwe vanga vachiti pada nemamiriro anga akaita zvinhu makore apfuura aya zvanga zvakakosha kuti vaMnangagwa vashandewo nevamwe vanopikisa. Imiwo sebato reMDC munoti kudii nenyaya iyoyo?
Tiri kuti zvava zvakanaka chaizvo asi nenguva yasara hazvibatsiri. Vangodii kungopedzisawo mwedzi iyo yasara zvinhu zvinake. Isi tinoda chaizvo kuti nyika idzokedzane vanhu vasevenzi vese pamwechete. Tichangobvisa tese kuparamendi asi kuti kutora vamwe tichiti inihuyai inihuyai zvino kukonzera bonozozo munyika.
Saka hapana hurongwa ihwohwo nyange vakada kutora vashoma vashoma sebato muri kuti aiwa regai tipinde musaro.
Hamungosviki votora kausina kutaura nevakuru vako, ndosvika voti unochiuya iwochiuya, asi apa haunambotaura nevakuru vako kuti kuzoda kuti vanhu vataurirane. Samutabvumirana ichifani katika hatisina kubvumirana, handifungi kuti zvingava zvakanaka.
Vakawandawo vari kutaura taura vatsvangirai kuti zvakaitika munyika izvi mukati kubvutwa masimba.
Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Bato rinopikisa reMDC rinoti rinopokana nedanho rehurumende rekutara kuti zuva rakaberekwa vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe rive zororo renyika. Munyori mukuru muMDCT vaDouglas Mwonzora vanoti kuita kwakadai kunodzorera nyika kumashure sezvo makambani anofanirwa kunge achishanda achisimudzira upfumi hwenyika achange akavharwa pazuva iri. VaMwonzora vanoti vanoona sekunge kuita uku kunamata womunhu. Vanoti sebato vakagara vakashoropodza nyaya yezuva rekuberekwa kwavaMugabe sezvo kuri kucherechedza kuchidya mari dzakawanda. Vanoti vaMugabe vane zvikoro, migwagwa nenhandare yendege zvine mazita avo nechakare zvokuti havaone zvikonzero zvokuti pave nezororo muzita ravo. MDCT nemamwe mapato anopikisa vagara vachiramba danho revechidiki veZANU-PF rekuti zuva rekuberekwa kwavaMugabe riitwe zororo. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMwonzora.
Zuva re21st February movement iri raitipedzera mari mamiriyoni nemamiriyoni vana veZimbabwe vachidya nhoko dzezvironda vachinhonsosve nemuromo, asi vaMugabe nevamwe vavo vachidya mazimari akawanda. Iko zvino Mugabe abva, hatisi kuda kuti zuva iroro richitidhurira zvakare. Mugabe pachake haana kumbobvira ati zuva iri iholiday, asi vamunangagwa wabva vatoenda kumberi kwavaMugabe vakabva vaisa zuva iri seholiday. Izuva rekuti indastry haishande, mashops haavhurwe, uyezve vana veZimbabwe havashande. Saka izuva rinodhurira nyika zvokuti, saka ndicho chimwe chinhu chekutanga chatanga kushaishwa naPresident Munyowani. Kana vachida kukudza Mugabe saizvozvo, zvinozoita sei kuti vateedzera mapolicies ake? Zvinoreva kuti iona Mugabe isemusemu, asi chikurukuru ndechekuti vana veZimbabwe vabirwa zuva rekuti tigadzire upfumi hwenyika ino. Tinotokamisa nazvo izvozvo.
Sebato, mune zvamuchaita here kupikisa kwamuchaita zuva iroro?
Isu zuva iri hatiri cherechedzi nokuti izuva rakazvarwa mudzvinyiri wechipenga muZimbabwe ipo, Robert Mugabe. Akauya zvakanaka achibva kuhondo nevamwe, asi akazoita agara akauraya upfumi hwenyika kune vanhu vazhinji vakaroa munyika muno pamusana pake.
Saka nzira dzamungakurudzira nadzo vaMwonzora sebato kuti vaMugabe vanga vachicherechedzwa nadzo ndedzipi?
Vanocherechedzwa mabhuku ehistory kuti kwanga kuina Mugabe, kwete kuti toti vana veZimbabwe musaenda kubasa. Nyange uchida Mugabe kunyange usimaumbi, usaenda kubasa nekuti izuva rakasvarwa Mugabe. Rinotipei zuva iro? Akatitorera 37 years zvekuti tigadzire upfumi hwedu. Taakuda kuwaka upfumi hwedu, hatisi kuda kudisturbwa nazvo.
Munyori mukuru weMDCT vaDouglas Mwonzora vari parunare muHarare neStudio 7. Mumiriri weAmerica muZimbabwe, Ambassador Harry Thomas Jr., vanoti Zimbabwe ine mukana wakakura wekufambira mberi zvakanaka mushure mekunge vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vabviswa pachigaro nemauto nekuratidzira kwakasimba kwevanhu. VaThomas vati havo mabvisirwo akaitwa vaMugabe pachigaro handiwo avanga vakatarisira.
Clearly no one saw it coming except perhaps the military and the incoming president. That said, it's time to move forward and see how we can support a truly independent democratic.
Kuti vaMugabe vaizobviswa nemauto hapana munhu anga akazvitarisira kunze kweiwo mauto acho pada naivo vaMunangagwa. Asi kunyange zvakadaro hazvo, iko zvino yave nguva yekuti tiringe mberi tichitarisirawo Zimbabwe yakasununguka ine upfumi hwakanaka.
panyaya yezvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vehurumende vaThomas vati izvi zviri kumatare eSenate neCongress muAmerica kuti aone kuti zvirango izvi zvabviswa here.
Well, as you know, the DARA is an act of Congress approved by the President of the United States. For any movement on that, the President and Congress would have to act. That said, the United States' decision is always based on activity that's positive, that points in a new direction. That is why in the last year we have removed individuals and entities from the sanctions list who really had changed their performance. That is always open.
Zvirango izvi zvakadzikwa pasi pemutemo weZidera uye kuti zvibviswe zvinenge zviri kumutungamiri wenyika yeAmerica nematare maviri eCongress neSenate. Asi America yakazvipira kuti inge ichidyidzana neZimbabwe nekubvisa zvirango izvi ndokunge yaonawo paine zvimwe zvinhu zviri kuvandudzwa munyaya dzezvematongerwo enyika nezvimwe. Ndosaka makaona tichibvisawo vamwe vanhu nemamwe makambani.
Asi ambassador Thomas vati America yakazvipira kushanda nehurumende yeZimbabwe kuunza budiriro munyaya dzezvoupfumi. Mukuratidza kuti America iri kuda kushanda neZimbabwe, imwe nhengo yedare reCongress vaDarrell Issa vainge vari muZimbabwe kubva nemusi wechishanu kusvika nhasi, vakaita hurukure nemutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai nevamwe vari mumasangano akazvimirira oga. Mapurisa nemauto anoti zvinhu zvagadzikana munyika zvichitevera kugadzwa kwemutungamiri mutsva vaEmmerson Mnangagwa, uye mapurisa atanga zvakare kuita basa ravo rekuchengetedza mutemo asi achibatsirwa nemasoja zvikuru sei muHarare. Godwin Mangudla anoti panyaya inotevera.
Izvi zvaziviswa nemutauriri weDefence Forces Colonel Overson Mugwisi, pamwe nemutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba pamusangano wavaita nevatori venhau pamuzinda wemapurisa wePolice General Headquarters muHarare. Mapurisa ainge ambobuda mumigwagwa svondorapfuura apo mauto aiita chirongwa cheOperation Restore Legacy chekusunga vanhu vanonzi vaifurira vaimbo vemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. VaMugwisi naMai Charamba vati kugadzwa kwavamunangagwa nechishanu chapfuura pakaita kuti zvinhu zvigadzikane munyika, uye ivo vanotevedza zvakataurwa nemutungamiriri wenyika kuti munyika munofanira kuva nerunyararo vanhu vachitevedza mutemo. Amai Charamba vati mapurisa achatanga kuita basa ravo zvekare, uye achange ave kushanda nemasoja zvikuru sei muHarare.
Tinoda kukutaurirai ruzhinji rweZimbabwe kuti isu veZimbabwe Republic Police taita take over kubva kumauto edu eZimbabwe. Nguva ino makuona mapurisa nemasoja vachishanda pamwe chete, mumwari apa mumwari apa. Tagara tiri vana vemunhu mumwe chete, ende zvese tinoramba tiri mwana vana vemunhu mumwe chete.
Amai Charamba navamugwisi vati vave kutowana mashoko kuti pane vamwe vanhu vave kutora zvinhu zvevanhu zvakaita sedzimba neminda, uye izvi zviri kunze kwemutemo. Vati mapurisa nemauto achasunga vese vari kuita izvi. VaMugwisi vati vachaedza pese pavanogona napo kuona kuti mutemo watevedzerwa.
Mutemo wenyika ngautevedzwe. Mapurisa ndedu tinovada, hatikwanisi kusava nawo. Ngatibatanei, ngatiteerere mutemo ndokuti nyika yedu ikwanise kuenderera mberi.
Amai Charamba vakurudzira veruzhinji kuti varamikedze mapurisa nemauto apo vanenge vachiita basa ravo.
Saka tinokurudzira kuti murege mapurisa enyu neveZimbabwe Defense Forces vachiita mapatrol. Muchavaona izvozvi vakatotanga kushanda pamwe chete vachiita majoint patrols.
Pasi peOperation Restore Legacy, mauto ndiwo ainge ave kuita basa remapurisa, uye izvi zvakafarirwa zvakanyanya neveruzhinji avo vanoti uori hwakanyanya kumapurisa. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa919 AM, pa4930 kana pa13860 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mukuru wemauto mumianima ati audza Pope Francis kuti hapana rusarura rwezvitendero munyika yake. Umo mirizhonga yakanangana nemamuslim everudzi rweRohingya iri kunzi neAmerica yakafanana nekuchenesa nyika kuburikidza nekuparadza rudzi urwu. Prince Harry vekuBritain vakapanana zviri pamutemo zvitsidzo zverudo nemusikana wavo anove chizvarwa chekuAmerica, Meghan Markle. Baba vaPrince Harry, Prince Charles, vazivisa nezvechiitiko ichinhasi mugwaro kuvatori venhau. Nyanzvi mune zveutano dzinoti dzinotarisira kuti utungamiri hutsva hwavaEmerson Mnangagwa hukurumidze kugadzirisa mamwe matambudziko akatarisanwa nawo munyaya dzeutano. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Uri musangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Evans Mastara, vati hurumende yava Mugabe yange isisina hanya nenyaya dzeutano munyika. VaMastara vanoti shuviro yavo kuti vaMnangagwa vashandure mamiriro ezvinhu munyaya dzeutano kuburikidza nekugadzirisa zvipatara nekuzviwanisa mishina inodiwa pamwe nekuvaka zvimwe zvipatara.
Tinoona nyaya yeinfrastructure zvipatara zvedu zvazvakangosiyiwa zviri muna 1980 ndo zvazvichiri nanhasi. Hazvisina mishina yemazuva ano. Senekudaro amwe maoperation akuitwa kune dzimwe nyika hatisi kuona achiitwa muZimbabwe. Saka tinovimba kuti pachaitwawo investment mukuvaka zvimwe zvipatara nemukuwedzera zvekushandisa mune zvipatara zviriko zvacho.
VaMastara vakurudzirwa kuti hurumende yavaMnangagwa itarise mari dzemuhoro kuvanhu vezveutano kuitira kuti vasabuda munyika.
Saka tinotarisira kuti president vatsva vachaidza kugadzirisa nyaya yemasalari emahealth workers ese, madokta, manesi nevamwe vese vanoshanda muzvipatara.
Mumwe chiremba anorwira kodzero dzeutano, Dr. Fortune Nyamande, vati sezvo nyika yakamirira bhajeti regore rinouya, vachange vakatarisawo kuti hurumende yavaMnangagwa ichaisa mari kubazi rezveutano.
Kuda kuti hurumende itiratidze, hurumende itsva ichauya iyi itiratidze kuti yasiyana neyanga iripo nemaallocatoro yainoita mari kudano rezveutano.
VaNyamande vanotiwo kuti hurumende yavaMnangagwa iratidze kuti ine hanya neveruzhinji, inofanirawo kuona kuti mishonga nemapirisi ari kushayikwa kuzvipatara zvawanikwa.
Mukatarisa nyaya dzemushonga kuzvipatara, mishonga yedu yakawanda yatinoti maessential medicines kana yatinoti maemergency drugs yakawanda yacho yanga iri kusupplywa nedonor community kana kuti nemadevelopment partners. So I think ikoko munobvumirana neni kuti muzvipatara zvakawanda muZimbabwe hamuna mishonga iri basic inosanganisira maantibiotic, mapain killer, angave mafluids atinoshandisa pamadrip chaiwo. Mishonga yese iyoyo yanga isiri kuwanika. Saka kunoda kuti hurumende igare pasi nechimbi chimbi ikurumidze yaita come up ne plan yekuti tingaise sei mishonga yakawanda kuzvipatara.
Pasi pehurumende yava Mugabe, zvipatara zvizhinji zvanga zvisina mishonga nemapiritsi kunyange kunyaradza marwadzo kana mishina yechimanje manje yekutarisa zvirwere. Kunyange hazvo Zimbabwe iye dzimwe nyika dzakaita chibvumirano kuAbuja chekuti pabhajeti renyika zvikamu 15 kubva muzana zvemari yebhajeti zviende kuutano, Zimbabwe haisati yambosadzikisa chiga ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Vaimbova gurukota rezvemari vaIgnatius Chombo pamwe nevaimbova mutungamiri muboka revechidiki muzano PF vakudzana yechipanga vanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nedare. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vaviri ava vamiko pamberi pevatongi vakasiyana vanyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Vatongi vaziva zvikumbiro zvavaviri ava. Basi vaviri ava havana kuchengetedzeka kana vakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso sezvo vachiti vakagubukirwa neveruzhinji. Mutongi anzwa chikumbiro chavachombo vaElisha Tingano, vati vachombo vanogona kutiza munyika sezvo vachiti miganhu yenyika ina kuchengetedzeka zvakasimba zvinozoita kuti vatadze kumirira kutongwa kwemhosva dzavari kupomerwa. Rumwe rutivi, mutongi hanzi kuchikumbiro chavachipanga amai Josephine Sande vati vachipanga vanogona kuitwa kanyama kanyama neveruzhinji avo vanhu vakavatukirira pavakabuda Mudare neMugovera. Nyange hazvo vatongi vaviri ava navalavhoa Madhuku vanovegweta kumirira vatombo navachipanga kuti munhu ane kodzero dzekupiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Zvisinaine mhosva yakatarisana nayo, vatongi ava vati zvinogona kukonzera kusagadzikana munyika kana vatombo navachipanga vakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Madhuku vati vachakwidza nyaya iyi kudare repamusoro. Vachombo vari kupomerwa mhosva yekushandisa chinzvimbo chavo zvisirizvo pamwe nekuita uori mukutengeswa kwemasitendi pavaive gurukota rezvematunhu kune kutora mari kubhanga guru renyika reserve bank of Zimbabwe vakairovera pamutinyi. Nekune rumwe rutivi, vachipanga vari kupomerwa mhosva yeku mashoko emanyepo uye anokanganisa chimiriro chemauto emunyika zvichitevera mashoko avakataura pamuzinda weZANU PF vachishoropodza mukuru wemauto munyika vaConstantino Chiwenga avo vakati masoja aizopindira kugadzirisa zvainge zvanetsa munyika. Masoja akazopindira zvakakonzerawo kuti vaimbove mutungamiriri wenyika Robert Mugabe asi yechigaro vakadzirwa nevaimbova mutevedzeri wavo vaEmmerson Mnangagwa avo vakagadzwa semutungamiriri mutsva wenyika nechishanu svondo rapera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ini Thomas chiri pasi.
Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxillia Mnangagwa vari kukurudzirwa neveruzhinji kuti vasiye zvematongerwo enyika vangomirira kuita basa semudzimai wemutungamiri wenyika kuti vasazokwesherane nevamwe mubato rinotonga sezvakaitika kuna amai Grace Mugabe. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vakawanda vari kutaura mashoko anokurudzira amai Mnangagwa kuti vasazofarisei vachirarama upenyu hwepamusoro nemari yenyika, vanhu vachinongatsozve nemuromo sezvaita amai Mugabe avo vakazodonhedza murume wavo pabasa guru munyika. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vatakavafira zvoo vakurudzira amai Mnangagwa kuti vabude zvachose mune zvematongerwo enyika vachitanga nekusiya kuva nhengo yeparamende kuchirumhanzi Zimbabwe.
Chikuru ndechekuti mai Mnangagwa ngavabude mune zvepolitics. Tinoziva kuti currently vanga vari member of parliament yechirumhanzi Zimbabwe. Zviri nani ndezvekuti vabude mupolitics vagare kumba vachiadvisa president vasingakwesherani nevamwe vanenge vari mupolitics. Tinoona kuti Grace akatadza kurida politics plus zveanga ari mumbishi mupolitics asinganyatsoziva akafunga sokuti murume wake zvaari president naiye wati wa president. Saka zvikuru ndezvongoti madzimai kana inga vanga vawana baba kana mudzimai ari president ndeyekuti umwe wacho ngaasuduruke mupolitics azoadvisawo achibva kune imwe angle, nokuti kana agara apinda mupolitics kana akakwesherana navamwe vanhu zvinoafektawo nomurume wake sezvakangoita Grace kuti tinoona kuti ndeye akapa kuti Mugabe aende. Mugabe anga ane mukadzi ati kureu asiri mupolitics ungadani achingo president nazvo.
Vazivanai muzorodzi mugari womasvingo vanowirana nemashoko aya uye vanoti amai Mnangagwa vanofanira kungwarira makuhwa kubva kuvatsigiri vemurume wavo.
Chatinoda kuvakurudzira ndechekuti vazhinji vachauya vachida kuwana mafavors kubva kuna Mnangagwa asi vachisevenzesa ivo. Isu tinoti ivo ngavamire kusangana uye nokutaura nevanhu vane uhire hire vanovaka matendero avo nemanhengai dzimwe shiri. Tinobvuma isu kuti ivo pachavo semudzimai wanhasi vachange vachimhanya mhanya nenyaya dzakasiyana siyana dzakafanana nemachild marriages, dzakafanana nekuchengeta nherera, dzakafanana nokunzwisisa zvimwe zvichemo zvevamwe vavo madzimai anowanikwa mumatunhu akasiyana siyana.
Vamwe vanoti amai Mnangagwa vanofanira kuzongwarira kuzovarayirwa nesimba nemari vozodararama yepamusoro. Vatevedzerai muswe vanoti havatarisiri kuti amai Mnangagwa vachatora ruoko rwamai Mugabe avo vaitenga maringi emamiriyoni nematya dzinodhura.
Maonero atiri kuita iko zvino vachipinda havo yava first lady vavuyava mapfekero avo anga achakanaka asi aya yekupfeka mbatya dzinoshamisira kana chii, asi tombovapawo chinguva vakanakigwa nemari vakazotanga kuabhusa mari dzenyika vachipfeka malebo akaita sana guchi aingopfekwa nana Grace aya, vana vavo vakazoonekwa futi vakumwa madoro anodhura vachidla mari zvisina kana nemwero wose, vanogona kukanganisa reputation nemurume wavo.
Veruzhinji vanoti amai Mnangagwa vanofanira kudzikama uye voita hunhu hwakanaka semudzimai mukuru wenyika anobatanidza vanhu, kwete kuzoita pamuromo uye kuita hunhu hunoshoresa sehwa amai Mugabe. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Vateereri veStudio 7, tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega, nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 short wave, 15580 short wave, ne 6080 short wave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Munhau dzemitambo. Mutungamiri weZimbabwe Football Association kana kuti ZIFA vaPhilip Chiyangwa varamba mashoko ari kufamba ekuti vakasungwa vachida kubuda munyika nemari. Michael Kariati anotipa nyaya iye.
VaChiyangwa varamba mashoko ari kufamba kuti vakasungwa nemugovera vada kubuda munyika nemari yakawanda zvisiri pamutemo. VaChiyangwa vanoti panguva iri kutaurwa iyi vaive vari kuSouth Africa kumutambo wenhabvu weCAF Confederation Cup pakati peSuperSport yekuSouth Africa neTP Mazembe yekuDRC. VaChiyangwa vaudza Studio 7 kuti mashoko aya manyepo, vachiti ivo havatye mapurisa sezvo zvese zvavanoita kusanganisira upfumi hwavo vakazviwana pamutemo. Mashoko ari kufamba anoti VaChiyangwa namzvina bhizimisi vachamuchiwanza vakasungwa nemugovera vachida kubuda kuenda kuSouth Africa. Asi VaChiyangwa vanoti izvi hazvina kuitika, vachiti ivo vari munyika iko zvino mushure mekudzoka kubva kumutambo kuSouth Africa. Kumutambo uyu VaChiyangwa vanoti vaive muenzi wewe Confederation of African Football iyo yakavakuka semutungamiri wekosapa. Nezuro takaedza kubata VaChiyangwa parunhare mbozha rwavo kuti tinzwe nezvenyaya iyi, asi vaive vasingabatike. Pamusoro pekuve mukuru wekosapa, VaChiyangwa ndivo zvekare mutungamiri wesangano reZimbabwe Football Association rinotungamira nhabvu munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. apo tiri kutarisa mamiriro akaita zvino munyika pamwe nemashoko ekuti mauto achange achishanda nemapurisa mukuchengetedza mutemo munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mapurisa atanga zvakare kuita basa ravo rekuchengetedza mutemo asi achibatsirwa nemasoja zvikuru sei muHarare. Mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vanoti bato ravo harina urongwa hwekupinda muhurumende yemubatanidzwa kana mudare remakurukota remutungamiri mutsva vaEmmerson Mnangagwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina Mutungamiri Nkomo.